vabereki vane nyota yekuti zvikoro dai zvavhurwa pavanikwa solution yecrisis iri muEducation, tikutambirwa zvakanaka, hatichiita musoro pamwe chete nevabereki vatiri kusangana navo kuti zvoitwa sei kuti education sector yedu yawira mumadhaka isimudzirwe.
Ndedzipi nzvimbo dzamashanyira kusvika pari zvino?
Tanga tiri pachikomba East panonzi paMaware, tichitaura nevabereki vanga varipo, tiri paShamva kumasoda Central, tiri kupakandenga kubhuyera Central, tichitaura nevabereki. Nyaya yangoripo ndeyekuti vari kututsumwa kuti education sector iyo yemuZimbabwe yanga yangori pamusorosoro yaparadzwa, yakumawere, inoda kuti isunungurwe. Asi vari kutiwo vakazvipira kuti kana tine urongwa sehwatinawo tiite muonera pamwe wekuti tikwanise kuisa puresha hurumende yedu kuti igadzirise education yedu idzokere pakare.
Kusvika pari zvino, pane zvatenderanwa here pakati pevarayiridzi nevabereki?
Pari kusunga chisungo chekuti zvikoro zvedu ngazvingovhurwa chete kana hurumende yakwanisa kutedzera kupa zvikoro mari inoita kuti zvitedzere zvakatarwa mumastandard operating procedure akagadzirwa nehurumende yanga June 2020, anosanganisira kuwanikwa kwepersonal protective equipment, kukwanisa kuita physical distancing muzvikoro, kukwanisa kuwanikwa mvura, masanitizer nezvimwewo. Ivo vari kuti vari kuita zvose zvavanogonawo sevabereki kuti vatsigire hurumende paurongwa uhwu, asi vanochema kuti havana chinobatika chekuti vanganyanyoise, vachitarisa kuti hurumende dai yaisa, nekuti nyaya yedenda yecovid-19 iri kuvhundutsa vabereki vese, kuti vachityira kuti vakatumira vana vavo zvingadzose chirwere chaakudzoka pavari nekune vamwe vabva vamboramba vakachengeteka panguva yakaoma kudai. Saka chavari kutanyokurudzira kuti zvikoro zvese zvikwanise kusunga kuenderana nemastandard operating procedures akatarwa nehurumende. Vari kunyanyotsutsumwawo zvakare nenyaya yekuti vana vagarisa kudzimba vasingaende kuzvikoro.
Zvii zviri kupa kuti vasagadzikanire mupfungwa vabereki apa?
Zvakuita kuti vatye kuti dzimweni dzenguva vana vachatadza kudzokera kuchikoro zvachose, vamwe vachatibatira pamuviri, vamwe vari kuroorwa, vamwe vachiita zvemadrugs. Chinhu chiri kuvashungurudza zvakanyanya. Chavari kuchema nacho kuti dai paitwa chinoitwa nechimbi chimbi kuti vana ava vakwanise kuwana dzidzo. Zvinoenderana tichivaudzawo urongo hwatinawo hwatiri kunyengerera hurumende kuti vakwanisa kuvhura zvikoro zvese remotely. Kunowanikwa maworksheets, kunowanikwa maradio lessons, kunenge kuwanikwa USSD codes epamafoni, kuwanikwa internet. Asi mwana wese ambowana kamwe kadzidzo kaanowana urongo hwekuvhura zvikoro huchiitwa. Ende vabereki vari kuwirira nesu panyaya iyi, vachikurudzira kuti dai taramba takadzvanya tichishingirira kuti hurumende inzwisise muono watinawo ungabatsire kusimudzira kwedzi dzeZimbabwe.
Ko, nyaya yeurongwa hutsva wekuti vana vanodzidza sei huri kufamba sei?
Nyaya ino curriculum yemacontinuous assessment learning activities raita gangaidzwa kuvabereki vakanyanyisa vakawandisa vari kuchema kuti zvoitwa sei ivo havana zvikwanisiro zvekuti vana vadzidze zviri kutarisirwa kunge vari vachiita maactivities acho, uyezve kuvana vekupuraimari vamwe vari kutarisirwa zvoite makombiyuta nezvimwe, vachisemwa kuti havana zvese kana magetsi kana makombiyuta acho. Zviri kutsinhirwa nevarayiridzi vanotisha kumaruwa vari kuti hakunawo zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kusadzikisa zvinotarisirwa nenyu curriculum zvakawanda, vachichemawo kuti dai hurumende yaita izgiredu revanhu razvikwa hurumende yagadzirisa pakadaro, patiozotsinhirawo tichiti dai paitwa education equalization fund.
Inoshanda sei?
Inounganidza zvose zvingadiwe kuti vana vese vadzidze muzvikoro. Homwe iyi ingawane mari ichibva kuupfumi hwedu, maminerals nezvimwe, kuenderana nezvakanga zvakumbirwa zvakatarwa nevanzi ramasanga commission nevamwe vavo vanzi ramasanga pavakafamba nevamwe vavo vaita tsvakurudzo dzenyaya yekuti tingaite sei kuti dzidzo yemuZimbabwe isimuke.